Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 15, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa kuchecheche kuchipinge South anochengetedza nhengo dzeCCC nhatu dzinosanganisira vachamirira bato iri musarudzo dzeparamende vaClifford Sachiwayo vachinzi vanga vachiita musangano. Zimbabwe Electoral Commission inoti gadziriro yesarudzo dzegore rino yapfuura zvikamu makumi masere kubva muzana. Bato reCCC rotarisirwa kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro mangwana kugweru. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kuchecheche kuchipinge South anonzi akachengetedza nhengo nhatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzichinzi dziri kuita musangano. Varumauko emapurisa vanoti vaClifford Sachiwayo avari kukwikwidza musarudzo dzeparamende, maneja wavo pamwe nevari kuda kukwikwidza musakanzura muward 24. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mapurisa arambidza misangano minomwe yaive yakarongwa neCCC muchipinge South kutanga nhasi kusvika musi wechipiri, achiti misangano iyi yakanga isiri kugutsa zvinodiwa nemutemo wemopa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, uye nguva yataenda pamhepo vaSachiwayo vanga vachiri mumaoko emapurisa. Asi vaudza Studio 7 vari mukamba yemapurisa kuti vangotorwa vachizvifambira zvavo uye vanga vasati vapomerwa mhosva kubva zvavatorwa kuma11 dzemangwanani.
Tasumirwa kufamba, tachifamba tichingopfuura mashopusi tichienda kukora tichienda nevakuru vemusangano kuno kuchipirisa tobatasungwa. Mapurisa angouyani akapfeka zviraiti iye yatanga kumhanyira vanhu vanga vachizvifambira vakabva vatoraimira kanzela ward 24 akambenye manaja wangupa. So tikamugatoke anzigumisi ID road order iri kubva kuchipindi town, which is like 150 kilometers away. So been here since 11, I think 11:12 there about. Tikamugara
tinoona kuti mapurisa akanga akurambidzai kunge muchiungana kana kuita misangano yenyu. Izvi zvamaa muchiita tingati musangano wama muchiita here zvazvosisa kuti vakusungei?
Kufamba tatisifamba, hatina kungoita taura kuita musangano kana kutaura nevanhu, taingofamba. Asi tinoziva kuti kutapira kuita CCC yavachamisa munhu akangoona kupenyerwa neyero anobva atofunga kutoti ikambingo isimudzawo maoko. Asi hapana zvakawanda chita tichiita chekuti angofamba. Misangano takarambidza kuita, taifanira kuita misangano kunodzikwa mashubhi. Mashubhi tiri kure zvakanyanya nechichechi, chichimbo pagrove point inova dhorobha redu kuno kuchipinge South. So tatisikatomboiti misangano dzedu dzakarambidzwa, taira tichingofambawo tichida kurufu kana kuno umwe wedu akashaikirwa mberi uko
ndokuti. Mune matanho amakatorwa here kupikisa kurambidzwa kwamakaitwa misangano? Nekuti tinonzwa kuti musingakwanise kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa, mamagadzirisa here zvinhu izvozvo?
Hapana chakanzatinagadzisa chii chingagadzisa chinodiwa vamopa. Mopa vane vafuridza vanavo mabaro ese akagadzikiswa zvese zvinodiwa takaita pasine nguva yakarebesa zvinotenderwa pamutemo kuti tidzidzise. Chete zvakaita hapana chisina kuzadzikiswa, zvese zvinga zvakakwana. performance yakafile wakabana akasabika nguva iripo zvinodiwa kuti zvinge zviripo mumabharo macho anotaura vatauri vanhu vanotarisirwa kunge varipo pamusangano zvese zvinhu zvakanyorwa ipapo saka panenge tisina kunge takaita kutongoramba zvake iye officer responsible for Spring District.
Vanga vari nhengo yeCCC vari zvakare munyori anoona nezvediaspora vaClifford Hlachiwayo vari parunhare mukamba yemapurisa kuchecheche nestudio 7.
The Voice of America, VOA.
Mutevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Commissioner Rodney Kiwa, vaudza vatori venhau nhasi kuti komisheni yavo yadarika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% pagadziriro yayo yesarudzo dza23 nyamavhuvhu gore rino. Komishina Kiwa vati ZEC iri kukanganiswawo kufambisa basa zvakanaka nekuda kwenyaya dziri kumatare, asi vachiti vanotarisira kunge vapedza zvose zvinotarisirwa pachasvika zuva resarudzo. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti vanopokana nezvinotaurwa navakiwa.
Ndinopokana nezvataurwa neZEC kuti vaita zvikamu zvisere kubva muzana. Maonero angu ndokuti basa zhinji rakakosha harisati ratotangwa kuitwa. ZEC yakanonoka kuita zvayaifanirwa kuita panyaya yekugadzirira sarudzo dzemwedzi unouya uyo nyamavhuvhu musi wa23.
Zvii zvamunopokana nazvo imi pane zvamuri kutaura izvi?
ZEC yakaita chivande vande pasarudzo apa panyaya yokupa gwaro ravavhoti kuvanhu vakakwikwidza sarudzo. Iyezvo tatova nemavhiki anoda kusvika mana vanhu vanyoresa, asi magwaro acho ari kutopiwa izvozvi, gwaro ravavhoti havasati vapedza kupa nhano dzose dziri kukwikwidzwa. Saka vakatamba nenguva vachivanda vanhu pazvinhu zvakakosha. Iko zvino pane nyaya yokuti zvibudiswe pachena neZEC kuti nzvimbo dzichasharirwa dzichavhoterwa ndedzipi, dzakamira sei, nokuti izivo inofanira kuinda kuruzhinji urwo ruchashara ichiindavo kunhengo dzakanyoresa kuti dzigozivisa vatsigiri vadzo. Saka zvinhu zvakakosha zvikuru izvozvo kuti vanhu vazive pokundovhotera zvichitarisana nenharaunda tsva dzakanyorwa naiyo ZEC pachayo. Kuchine basa rakati kukumuka mberi ikokoko. Tine nyaya yekudhindwa kwamagwaro okuvhotera anonzi maballot papers. Kunenge kuchidwa kuti vose vanopinda munharaunda vange varipo vachiwirirana nezvinhu zvose zvinenge zvichiitiwa, uye zvigozozikanwa zvekuti ndivanaani vanenge vachibatira basa rakadai nemasvomhu anodiwa ose iwayo kuti zvizikanwe. Saka pachine basa rakakosha riri mberi chaizvo vakandemiri.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati hurumende yavo inoda runyararo nekubatana apo iri kusimudzira nyika kuenda mberi. VaMnangagwa vanonzi nebazi rezvekuburiswa kwemashoko vataura mashoko aya pavabatana nevekereke yeJohan Marange Apostolic Church inotungamirwa namutumwa Nimrod kucherechedza Pasika kuSt Noah Shrine kwamafararikwa kuManicaland. VaMnangagwa vati sehurumende vakaunza chirongwa chepfumvudza kuitira kuti vanhu vazviriritire, vachiti kuti nyika ibudirire mhuri dzinofanirwa kuwana zvekudya zvakakwana, izvo zvakaita kuti vavake madhamu matunhu ose 10 emunyika. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino kumukobha kugweru mangwana. musangano mukuru uyu unonzi uchapinzwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muTriple C vaAmos Chibaya.
Tichange tine musangano mukuru nemusuwe yesvondo. Nyika yose ichange kaungana kugweru uko kuchange kuchiparurwa urongwa hwekutsvaka rutsigiro napurezidendi wevanhu baba vaChamisa. Saka tiri kuti mhuri yese yeZimbabwe uyai tisangane kumukoba stadium kutanga nenguva dzemangwanani na10 AM apo panenge pachiparurwa urongwa hwekutsvaka rutsigiro napurezidendi wevanhu baba vaChamisa.
Tinombonzwa bato renyu richichema nenyaya yekurambidzwa kuita misangano nemapurisa. Mapiwa mvumo here yekuti munge muchiita musangano mukuru wamangwana uyu?
Aiwa, ndingati hapana hapo matambudziko atinawo panyaya yekunge tichiita musangano wedu musi wesvondo. Takawana permission, takawana mvumo kubva kumapurisa. Ndingadazve kutora mukana uno kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva kuti gungano iri richaitika musi wa 16 July kumukoba stadium uri musi wesvondo ino yatakananga. Mapurisa akaziviswa uye mapurisa akatipa mvumo yekuti inge tichiita gungano iri. Saka ngatiuyei takasungunuka.
Zvii zvikuru zvingatarisirwa kunzwikwa nevana veZimbabwe zvichabuda kumusangano wenyu?
Tinoti vanhu vese ngatiuyei neuwandu, ngatiuye takarova yelo, tizopedzera nyota patsime, tizonzwa kuti purezidendi vedu baba vaChamisa vakarongera chii mhuri yeZimbabwe. Tichafamba sei senyika apo patichange tichitsvaka rutsigiro, uye patinge tapinda muhurumende ndezvipi zvichange zvichiitwa napurezidendi wevanhu baba vaChamisa zvavachaitira vanhu veZimbabwe avo vatambura kwenguva yakareba.
Avanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende mudunhu reNorthwest vakazvimirira vatemba muliswa vaparurawo urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro nhasi kupakare paya kwakare kuNorthwest vachivimbisa ruzhinji rweZimbabwe zvavari kupa zvavanovimbisa kupa kana vakanga vasarudzwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mamiriyoni ezvizvarwa zveSudan haasi kukwanisa kuwana rubatsiro kuzvirwere zvinoda kutariswa nechimbi chimbi kana zvave nenguva yakareba nekuda kwekuti kurwisana uku kwasvitsa urongwa hweutano munyika iyi uhwo hwagara husina kumira zvakanaka pedyo nekuparara. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Kate Chambatsi avo vanoita ivo mabasa ekusimudzira mamwe madzimai vachishanda nemadzimai pasi rose. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro here pamusoro pemabasa amuri kuita semudzimai imo muno muAmerica kuedza kusimudzira mamwe madzimai?
Ndiri kubatsira madzimai nekutaura navo nezvinhu zvoupenyu hwavo zvinenge zvichivanetsa. zvese zvinenge vachinetsa kwedza marelationship savo kana kuti zvimwe zvinhu zvemabasa kana mabhizinesi kana zvimwe zvinhu zvavanenge vachida kuita ndeichitaura navo ndichivabatsira kuti vakwanise kuzvibatsira kuti vakwanise kunge vaine simba rekuzvibatsira sometimes kana munhu anenge ane issue anotadza kana kuzvibatsira ega and anenge asina munhu wekutaura naye
izvi muri kuzviitira kupi uyezve madzimai vanenge vari kuda kuti vapinde muchirongwa ichi vanoita sei
iye zvino ndiri kungoshedzwa nemadzimai vanenge vari vachishedza vari vega kana kuti vanenge vane mabato avo avanenge vachiita kuti uya uzotaura nesu uya uzotaura nemadzimai edu inodaro iri IT inodaro iri kaconference or even just an occasion yavakangoita vakangoungana madzimai vondipa topic yokuti nditaure pamusoro pezvayo ndoenda nonotaura saizvozvo but ndakugadzira inonzi Kate Chambati Academy pandichaisa zvinhu zvese zvandanga ndichimbotaura nemadzimai pamwe chete ipapo anenge ari makosi ekuti munhu anokwanisa kutobhadhara mari yake upinda mukosi odzidza kunge ari kutoenda kuchikoro
vanenge vachida kunyatsoziva kuti zvii chaizvo zvamunodzidzisa mungavati chii zvakakosha sei kuti munhukadzi awane rudzidzo rwakadai
ndikakupai alittle bit of background zvinoita kuti muzvinzwisise ini namai vangu vakaita shirikadzi vaine 38 years vaine vana vekuchengeta saka pavakaita shirikadzi kudaro vakatanga manje kuzvidzidzisa zvinhu zvokushanda remaoko kuti vakwanise kuchengeta vana saka nekuchengeta kwavaita vana kudaro so vakazokwanisa kunge vaita bhizinesi ravo asi ndakavatarisa ndaiti ha women empowerment inofanira kunge ichidzidziswa kuti madzimai agokwanisa kuzviitira zvinhu zvavo kana zvinhu zvinge zvangoitika muupenyu zvavanenge vasina kutarisira vakasara vavega vanenge va maheads of households vanenge vakuchengeta vana vachiita zvese saka ndo background yacho kwayakatangira ikoko saka ndakatanga kutarisa kuti vakadzi vano education vakadzi vanoda kudzidza zvebhizinesi vakadzi vanoda kubatsirwa nenhamo dzavanenge vachisangana nadzo nevana vavo mudzimba dzavo nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana muupenyu
iye zvino tinoona kuti madzimai akawanda nyanya munyika yezimbabwe vanowanikwa vachiremerwa vachiti tingazvigone sei zvekutanga mabhizimusi tisina mari munotii kune vanenge vachitaura kudai
saka mabhizimisi mazhinji haatange nemari anotoshanda nezvinhu zvaunokwanisa kuita iwo muupenyu hwako dzimwe nguva kutoshanda nemaoko ako chaiwo semunhu anokwanisa kuruka haanide mari yokutanga bhizinesi anongotanga nekuruka kana ari munhu anokwanisa kurukira mumwe munhu zvinhu anokwanisa kuti ndipeinini ndikurukire kana anga majuzi kana chiwondipaiwo zvinhu zvako indongozokuchaja mari yokuruka ndinotoona ari kutotangisa bhizinesi rake and anenge achitoita capital yake ipapo maskills aanawo kudhara ruzivo rwaainavo
totarisawo zvakare mataura imi kuti zvakakosha kuti madzimai vasimudzirane muupenyu sei muchidaro
nekuti madzimai ane zvizhinji zvavanenge vachiziva and tine simba rokushanda pamwe chete and kana tinge tichishanda pamwe chete so tiri vanhu vanokwanisa kunamata pamwe chete zvinhu zvizhinji zvatinoita zvinoita kuti tibudirire but kazhinji kacho kana tisina kunge tichibatsirana mumwe nomumwe anenge ane zvake zvaanoziva akagara kumba kwake uye akagara nezvake asi tikaunza zvinhu zvese pamwe chete izvozvo tikaisa munenge kana murusero tikati vasikana honei zviripo izvi saka kana pane chaunoda kutorawo kana pane chaunoda kudzidzawo ari kuchiita anokudzidzisawo tinokurumidza kusumuka tese pane kuti mumwe nomumwe achiite zvake arumba make akavhara dhoo rake tinokwanisa kuenda mberi
asi zviri nyore here kuti madzimai vashande pamwe chete
hazvisi nyore saka kana ndichitaura nezvewomen empowerment riri kutanga nepfungwa dzemunhu kuti pfungwa ndo dzinotanga kusanduka tisati taita zvimwe zvinhu zvese mukadzi akatanga kufunga zvakasiyana nezvaanga achifunga mazuva ese nezvaanga achiziva tikachinja pafungwa ipapo chete ndo panotangira zvinhu zvese mindset ikangochinja pfungwa dzedu dzikatanga kutarisana kuti titange kutarisana tichionana sevanhu vanokwanisa kushanda pamwe chete nokutodanana nokutoita zvinhu zvikuru pamwe chete izvozvo izvi ndozvinoizira kuti tizoita zvimwe zviri kumberi but tinotanga nepfungwa dzedu saka ini ndikana ndichita empowerment of women ndotanga kusimbisa madzimai mupfungwa mukufunga kuti vachinje maitiro mukufunga kwavo
vanenge vachida kuti vanzwe zvizere nezvamuri kuita izvi vanokubata ipapo
vanokwanisa kungondibata panhamba yangu iyo 703888752 nekuti ndinoita private coaching vanhu ndinotaura navo separate pane vakawanda vanotoya kwandiri vamwe vanenge vasitombori munyika muno vamwe ndinotoita coaching iyoyo pamwe chitoita newhatsapp chaiyo tiita maaudio tiita sei zvese tinenge chidzidzisana vanokwanisa kuita izvozvo izvo and webhusaiti yangu inonzi katechambati.com but iyi inenge chitori bhizinesi riri kuitawo zvimwe zvinhu zvakawanda wanda and then ndiri kuibuilda that academy yandataura ndo yandokuvaka Kate Chambati Academy
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro nemukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike pamusoro penjodzi dzinogona kukonzerwa nembaura munguva ino yekutonhora kana kuti yechando.
ino yechando kunyanya nyanya parizvino tiri kuona kuti kuri kutonhora zvakanyanyisa senyika gore negore tinosangana nedambudziko rekurasikirwa neupenyu hwevanhu avo vanenge vachishandisa mbaura mudzimba dzavo vamwe vacho ndo vanotopinda nembaura idzi mumba chaimo mukati dzimwe nguva mawindow akavharwa dzimwe nguva magonhi akavharwa izvo zvinokonzera kuti tinge tichirasikirwa nevanhu vakawanda sezvo mbaura idzi dzichiburitsa mweya watingati une muchetura unonzi carbon monoxide uyo unozokonzeresa kuti vanhu vange vachirasikirwa neupenyu
idzo mbaura dzamuri kuti dzine njodzi dzivarusike dzinenge dzichishandisa marasha erudzi rupi ikoro here inobva kuhwange ihuni dzemusango here chii chinenge chichishandiswa chinozoita kuti chisvike pakuuraya vanhu kana vakanga vafema hutsu
tinoona kuti mbaura idzi dzinoshandisa zvakasiyana-siyana vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa marasha vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa huni chaidzo vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa ndove yemombe iya inenge yakaoma kwozotiwo vamwe ndivo vanenge vachishandisawo zvekare magurinwa echibage aya sezvo iri nguva yekukohwa yatatasana nawo inoyi saka zvese izvozvo zvine njodzi kana mbaura ichishandisirwa mumba
pari zvino pane vamati manzwa here varasikirwa neupenyu nekuda kwekushandisa mbaura zvisizvo
pari zvino hatisati taane atingati mastatistics ekuti tarasikirwa nevanhu vangani asi tinoziva kuti gore negore senyika tinotorasikirwa nevanhu nekuda kwekushandiswa kwembaura idzodzi hongu tinoziziva kuti magetsi ave kudhura vamwe havakwanisi kushandisa mahita emagetsi vamwewo ndivo vanogona kunge vachitoda kutobika vari mumba vachishandisa mbaura idzodzo asi izvozvo zvine njodzi yakakurisisa saka tinenge tichiti ngatiregedzei kupinda nembaura mumba kana tafunga kushandisa mbaura kungave kubika kana kudziya ngatizviitirei tiri panze kwete kupinda mumba nekuda kwekuti mumba sezvo kuri kutonhora kudai vamwe kana nemahwindo anenge akatovharwa izvo zvinokonzeresa njodzi yakakurisisa zvikuru nekuda kwekuti mweya watinenge tichifema uya unopedzisira waane muchetura wemweya uyiwo watinoti carbon monoxide uyo unokonzeresa kurasikirwa kweupenyu kwevanhu vakawandisa zvikuru gore negore
inzira dzipi dzekuzvidziisa nadzo dzamungakurudzira kuti vakateerera kana veruzhinji vange vachishandisa kunze kwekushandisa mbaura idzi
kunze kwekushandisa mbaura iyo yatiri kuti ine njodzi zvikuru kunyanya nyanya ikashandisirwa mumba tiri kuti kune dzimwe nzira dzatinokwanisa kushandisa kuti vanhu tidzirwe chekutanga ndingati ngatinge tichikurumidzawo kuvhara mahwindo kusati kwanyanyosviba zviya kusati kwanyanyisa kutonhora vanhu ngatidzidzeiwo kupota tichitenga magumbeze kunyanya nyanya tisati tasvika munguva yechando apo magumbeze anenge asati anyanyisa kudhura vamwe vanoshandisa atinoti mawater bottles aya ekuti vanodziisa mvura voisa muzvibhodhoro izvo zvinobatsirawo zvakare kuti munhu adzirwe asi chikuru ndechekuti vanhu ngatipoteiwo tichitenga magumbeze ngatirareiwo takapfekawo zvinodziya kuitira kuti tiredze kuderedza kupindwa nechando zvakanyanyisa izvo zvine njodzi yekuti tinokwanisawo kuzobatawo maflu ariko kana kuva nenjodzi yakanyanya yekuzosanganawo nemamwe maflu ane njodzi akaita sana COVID ivavava saka nguva yechando inguva yekuzvidzivirira ngatinwewo zvinodziya kunyanya putugadzike inobatsirawo zvakanyanya kana maheu chaiwo ngatitange taadziisa toanwawo achidziya zvinotibetsera kuti tikanwa zvinodziya muviri yedu inowanawo kudziya todoredza dambudziko rekupindwa nechando zvakanyanyisa
saka idzidziso ipi yamungasiyira vateereri pane ino nguva varusike
dzidziso huru yatoda kupa kune veruzhinji ndeyekuti kana wafunga zvekushandisa mbaura chishandisirai panze nekuti panenge paine mweya wakawanda hapana njodzi yakanyanya pane kupinda nembaura mumba ngatiregedzei zvamuchose kuti tinge tichipinda nembaura mumba nekuda kwekuti dzimwe nguva tichaenda kunorara tokanganwa mbaura iyeyo sara ichipisa zvayo ichidziisa mumba hanga aiwa taakutozonofira kuhope nekuda kwekuti tiri kusangana nematambudziko iwawo gore negore
manga makateerera kune mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, kunyanga hazvo FIFA yakadzosa Zimbabwe mumakondano enhabvu yepasi rose, vakawanda mumhuri yenhabvu vanoti pane zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa nyika isati yaita maroto ekubudirira kuenda kufinal ye-2026 World Cup. Izvo zvinotevera kuburiswa kwezvikwata zvemakwikwi aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Aimbove muraridzi weDynamo Floyd Chigove anoti chekutanga chikuru chinofarira kuitwa neZimbabwe kutsvaga murairidzi weMaorias nechimbi chimbi, asi nenguva shoma yasara murairidzi uyu anofarira kuve ari wemunyika.
Totora vechidika vari kutungamira platinum ana mapeza ana kandiso pasua totora ana joined basa tikaisa chikwata chakadaro ichi voisa musoro pamwe chete tinokwanisa kugodzishinga timu tikakwanisa kuenda mberi.
Chechipiri, manager weMaorias va Wellington Pandare vanoti panodiwa nguva yakati rebei yokuvaka chikwata chitsva mushure mekugara kwemakore Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika. Vanoti pari zvino Zimbabwe yave kufarira kuunganidza vatambi vemunyika vakati fararira pasi rese kuedza kuvaka chikwata chakasimba.
Chinhu chikuru chatiri kutarisira ndechekunge tichikwanisa kugadzirisa timu nguva iripo.
Zimbabwe yakaiswa mugungano reGroup C iro rine Benin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Chikwata chimwe chete chinopedza chiri pamusoro mugungano iri ndicho chinoenda kumafinari eWorld Cup aya. Mutsigiri weDynamos vaBozwe Marimo vanoti paruda mitambo yakawanda yekuedzana masimba uyezve nezvikwata zvine mazita kuitira kugadzirira zvakasimba rwendo runorema urwu.
Takuda kuti tichinyatsoita gadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nemateams mahombe.
Mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa vakataurira nyika kuti maWarriors achapihwa mari nehurumende kusangasira yemitambo yekuedzana masimba. Asi nengo yeWarriors Friends Club vaProsper Mashaya vanoti Zimbabwe inokwanisa kukanganisika muWorld Cup umu kana ikatambira mitambo yayo yepamusha kunze kwenyika. Pari zvino Zimbabwe haina nhandare yekushandisa ichitevera kumiswa kweNational Sports Stadium nesangano reCAF. Izvo vamashaya vanoti zvinofanira kugadziriswa.
Minista wedu wemunomu datakuvakumbirisawo vagadziriswo magrand edu ave akanaka, magrand edu ave anomechawo nemamagraund edzimwe nyika.
Asi gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare iyi ichange yagadziriswa zvakakwana makunda neWorld Cup asati atanga musi wa18 mbudzi gore rino. FIFA yakadzora Zimbabwe nhabvu yepasi rese nemuvhuro wesvondo rapera mushure memakore maviri yadzingwa nemhaka yekupindira kwebazi rehurumende reSRC mune zveutungamiri hwenhabvu. Zvichakadaro, vatsigiri veDynamos vapinda mukuridza ngoma kuimba nekutamba apo chikwata chavo charova chicken in 2-0 mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League muBurbafield Stadium. Elton Chikona naEli Ilunga ndivo vakanda zvibodzwa zvapaDynamos kukunda uye kutora mapoints ese matatu akakosha. Mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa kusanganisira vatsigiri veHighlanders kunyange hazvo kwanga kuchitonhora zvekukwidza hamba mumuti. Asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuFC Platinum iyo ine mukombe uyu sezvo yarohwa pamusha 1-0 neYada muMandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Ngezi Platinum Stars 0 Simba Bora 1, Caps United 2 Green Fuel 0, ZPC Kariba 0 Shesham 0, Manika Diamonds 1 Cranbourne Bullets 0. Mangwana Sondo mitambo yakamira seizvi: Triangle versus Blue Chips Gibo, Black Rhinos versus Wange Bata, Herentals versus Highlanders Mandava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka. Ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kantemiri osinike izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngumgqibelo mhla ka 15 Ntulikazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I would say without any shadow of doubt that we are more than 80% ready for our August 23 harmonized elections. The voters' roll is ready.
Abe Commission elawula ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukuba bagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka.
Sibe lodubo ke eChipinge lapho ke abezantu basebethumela ke amapolice kubana ebophe one of our candidate member of parliament uClifford Hlatshwayo ngemva kokubana bemyalisile amarali wa applyang 6 bayala wonke izathu zakhona zingazwakali.
Amapolisa awechecheche eChipinge South abikwa egcine amalungu amathathu awebandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change esithi abeqhuba umhlangano ongafunyelwanga. Kuthi izakamizi zenyakatho yeGwanda eWindlock zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukubana zihambe imango emide ukuyawadinga emifuleni lalapho okulezibharane khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibe komisheni elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukubana bagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umsekeli kamgcini sihlalo weZEC uMnumzana Rodney Kiwa uthi ikomisheni yakhe isiphoziswa nje ngezinye zezicelo eziphanyekwe emithethwandaba yilabo abafuna ukuncintisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi kungasensuku zatshwala ukuba ukhetho luqhutshwe elizweni. Ukhiwa uthi amalungiselelo okhetho asesesibangeni saphezulu esithi uZulu kumele ayedembe iZEC ukuba izakwenza ukhetho olukhululekileyo.
I would say without any shadow of doubt that we are more than 80% ready for our August 23 harmonized elections. The voters' roll is ready.
Sesiseduze nge 80% uba silungele ukhetho lukaNcobakazi. I-voters' roll isikhona. Abancintisayo sebeyitholile i-voters' roll. Sesibeke indawo esifika 11,501 zokuvotela.
Uthe iZEC isivumele abantu abafika phose ikhulu lengxenye 169 asebevunyelwe ukuhlolisa ukhetho lwalonyaka. Uthi labo abavele kwamanye amazwe abangaqali ukuvunyelwa ukuzehlola ukhetho kuleli. Ukhiwa uqhubeke esithi sebeqalile ukuprinta amaphepha alabo abazancinisa ukhetho esithi bamiswa yilabo asebese indaba zabo emadali omthethwandaba.
Court cases affect us, but we have no control.
Indaba esemadali ziyasiphazamisa, sizaqinisela nje uba siphele uze senze umsebenzi.
Ibandla le-CCC lithi kalithembi ukuba iZEC izaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kuthiwe ngumsekelo wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyamangalisa ukuzwa ukuthi iZEC ayikaqeda umsebenzi wokulungiselela ama-election. Izaqeda nini njengoba kungasela sikhathi?
Kodwa omela iZANU-PF eMpopo Mamzilikazi u-Admire Maskati uthi bayayithemba iZEC.
So far angeke ngikhale kangako ngoba izinto zonke sihamba ngendlela. I-voters roll abantu ababe lamabizo ayengaphi asekhona. Ngilokuthokoza okukhulu ngendlela iZEC esebenza ngayo.
Ingcitshi ecubuna ezombusazwe unkosikazi Miriam Sibindi uthi kumele iZEC isebenzelane lamabandla wonke ezombusazwe ikakhulu aphikisayo.
Ama-political parties amaningi akayithembi iZEC. So okumele kwenziwe okwamanje yikuthi iZEC isebenze closely lama-political parties la, ngoba bacabanga ukuthi iZEC isebenza in favor of i-ruling party.
iZEC ithi ekuqaliseni kwenyanga ezayo izakhipha amabizo endawo lapho kuzavotelwa khona ama-polling stations. Mhlaka 18 Ncwabakazi kuza kuba lilanga lapho amaphepha awama ballot papers azatshengiswa khona amabandla wonke ezombusazwe ancintisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amapolisa awetshetshetshe eChipinge South abikwa egcine amalunga amathathu awebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change esithi abeqhuba umhlangano ongavunyelwanga. Umnumzana Clifford Hlatshwayo, omunye wabathathu laba oncintisa kukhetho lwalonyaka edinga ukuba lilunga lephalamende elimela lindawo, utshele iStudio 7 ukubana usenkambeni yamapolisa kunje lomunye ofuna ukuncintisa ukuba ngukansila kaWard 24. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amapolisa evimbe ukuqhutshwa kwemihlangano eyisikhombisa eye-CCC ebihlelwe ukwenziwa impelaviki eChipinge South. Encwadini elotshwe ngamapolisa athi abe-CCC abasuthisanga konke okufunwa ngumthetho owemopha ekuqhubeni limihlangano. Uhlatshwayo ubelokhu esenkambeni yamapolisa size siye emoyeni ngemva kokuthathwa istatimente, kodwa ubengakaziswa ukuthi ubotshelwa cala bani. Umsekeli wesikhulumeli se-SCCC umnumzana Ostalo Siziba uchasisa ngokwenzakale lamhlanje.
Thina namuhla ke besilomkhankaso wethu wempela viki ngomgqibelo iZimbabwe yonke jikelele owama members of parliament aye visibility lokumepha kwama polling station esibana ke uZulu wonke kwansi usincedisa ukumepha ama polling station ukuze sibe lama agents ke iZimbabwe yonke.
Sizwa kuthiwa lesehlakalo esenzakale eChipinge ngokuphathelane lebandla lenu, ungasichazisela?
Sibe lo dubo ke eChipinge lapho ke abezanthe basebethumela ke ama police kubana ebophe one of our candidate member of parliament to Clifford Hlatshwayo ngemva kokubana bemyalisile amarali wa-applyanga u-6 bayala wonke izathu zakhona zingazwakali. So thina sikhangelelanga ukubana ke iZANU-P F iqhubeke izama ke ku-abhisa amapolisa ukubana bengenele indaba ke ze-politics ngenxa yokubana ke amapolisa ke alo mlandu wabo osemthethweni welizwe le ndlela okufanele besebenze ngayo in a professional manner. Kodwa iZANU-P F siyethukile yikho liyibona ke ibamnje ngumtshutshu siyibhodile izama ukulimaza abantu lokuzama ukwethusela lokubopha ke abantu bethu. So sesithumele ke amaloya ethu ke eChipinge ukubana simeke sure ukubana uClifford Hlatshwayo uyakhishwa ukubana econtinue umkhankaso.
Lo ke bekungumsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Ostalo Siziba esikhulumelayo ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampawa fobe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zenyakatho yeGwanda eWinlaw zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukubana zihambe imango emide ukuyawadinga emifuleni lalapho ukulezibhorane khona. Ukungalungisiswa kwamadamu adilikayo kanye lokugcwala kwawo itshebetshebe sekudale ukubana amanye awo engenelisi ukugcina amanzi amaningi lalapho izulu line kuhle. Wawubhethi Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa kungani kuhle kwezulu okubangelwa ukuguquka komkhathi climate change, udubo lokusilelwa kwamanzi emhlubulweni eminingi emandebeleni lubikwa soluqheliswa layikonakalo kwamadamu amaningi angalungiswayo ngemva kokudilika kanye lokwanelwa kwalawo asebenzayo ngoba enathisa abantu kanye lesifuyo. Umnumzana Zolitin Gabula owestezi uthi sebe loluhlupho olukhulu ngamanzi ngenxa yokungane kuhle kwezulu osekude lokuthi omama batshone bemi ngezinyawo.
So kulethe uhlupho kakhulu kuzifuyo lasebantwini nje jikelele. Uzafica ukuthi ilanga likamama suku zonke ukusuka ekuseni kusiya ezikhathini zemini umama uchitha leso sikhathi edinga amanzi, ufuqwa ngamabhara, kudonswa ngezinqola, abanye bathwala ngamabhayisikile.
Unkosikazi Juliet Nkiwane wayisiphatha amandla senhlanganiso emele amalungelo abomama e-Women Development Association of Zimbabwe Waters uthi uzulu wonke nje kwana-North ubhekane lodubo lwamanzi.
Lapha-ke estezi ahlupha kakhulu lakho. Abantu bahamba about 8 kilometers a day besiyadinga amanzi. Estezi kule distance lapho ohamba khona 7 km usiyafika ethuli.
Uqhubeke ethi udubo lolu soludale ukuthi abalezinqola bawathengise ngemali ephezulu.
Inqola sezihamba up to 80 rands per drum uthi uwathole nxa ungela amanzi awula noti.
Unkosikazi Siphathiswa Wenkala oyisakhamuzi esilikwe kwana-North uthi uma ngaba uhamba emude kakhulu ukuyadinga amanzi.
5 kilometers ukuya, 5 kilometers ukuphenduka, and khona ngale emfuleni sokutshona, kutshonile kakhulu. Thina esigabeni sekithi esilikwe vele amanzi awakho, ngitsho esikolo eklinika kula manzi nje kuluhlupho lwaziwayo. Bake bazapha abe-World Vision ukuthi basigebhele imigodi kodwa kwehlula, bathi vele indawo yakithi ayilamanzi.
Ekhuluma kwinsukwane ezedlulileyo emhlanganweni webandla leZANU-PF wokukhankasela usekelo kukhetho ebolelima, umphathintambo obona ngezenzakala esabelweni sezansi emaNdebeleni uMnumzana Bednico Ncube ubikele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ukuzilela kwamanzi ngolunye lwenhlupho ezibhekane lozulu kulesi sabelo.
Kwebe kuningi ngitsho izikhala zengazifakayo, kodwa-ke ngenxa yezamadamu lama-irrigation zethu afisa kwanabe resuscitated.
Iningi lamadamu akulo mhlubulo ezansi emaNdebeleni adilika ngesikhathi sezulu lesiphepho se-cyclone Elene. Lawa ngagoqele legungwe elilokhu lingakalungiswa lalamhlanje, kungenani lokuthi sekuleminyaka leminyaka labhidlika. Kuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leTulumanyange sekuphindwe kwamiswa njalo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngise uyilonke kwana-North ngu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esiluphiwa ngusithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye lamuhla lapho esixoxa khona labazancintisa kukhetho lwangenyanga ezayo.
Ngiyabonga, unjani? Mina nguMrs. Sibongile Ndebele, ngafunda kungungumbane primary school eMberengwa. Ngasuka ngayafunda eFatima Mission eLupane. Ngihlala ePhelandaba, ngikhontesta khonapho njalo ePhelandaba ward 13. Lapha ngikhangelele ukuthi ePhelandaba lapha ewardini yami ngi-impawe omama lamankazana asakhulayo, ngi-impawe le-girl child. I-girl child kumele ngibone ukuthi ngiyabasondelela ngoba basesebancane, babefuna ukufundiswa into eziningi. Sikhangele njalo isigaba sami, indawo yami lapho engikhona, ukuthi abantwana abaningi abasebenzi, akulamsebenzi. Ma ngingangena ngivuse indawo ezinjengamaklabhu, besiyathola ukufunda izinto ezitshiyeneyo, befunde amakhosi atshiyeneyo angabanceda empilweni zabo. Omama ngikhangelela ukuthi kube lama-projekthi abangawenza ngibancedise, ukuze kubancedise labo ezimpilweni zabo kakhulu. Yikho engikukhangeleleyo. Ngikhangele njalo isigaba sethu silezinto eziningi ezifunekayo, into ezinjenge hayi umgwaqo wethu ayikondanga kule doti laphana ya kuningi ningi ukuqikinwa ngangena konke lokho ngiyabe ngizokutshintsha lokho kube indawo enhle ebukekayo.
Siyabona njalo ukuthi kulamabandla la aziwa ngokuthi yiwo alosekelo oluningi. Uyabe uncintisana labezanu PF, uncintisana labe-CCC labanye. Ubona ingani ibandla lakho lilakho yini ukunqoba? Kumbe wena ngokwakho abantu bayakuyemukela ukuthi unganqoba ngezinye indlela? Amathuba akho anjani kulolu khetho?
Yeah, abantu bona bayayemukela iparty ye-EFF. Yona iparty esasukuma, esacathulayo. Kodwa ngangikhangele, ngangikhangela nje hayi. Ingawina, ingawina sibili. Ibe lokutshintsha okuningi, okuningi kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Sibongile Ndebele ozancedisa kukhetho lokudinga ukhansila kaWard 13 ePhelandaba woBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyaqhubeka njalo kumaviki alandelayo sixoxa labesifazana abakumabandla ehlukeneyo abancintisa ukhetho oluzayo. Ephuma enkundleni yethu uSithandekile udedela kuChris Gande, yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngali tshona njani izolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbonisi Fuyana olomzukulu wakhe owalimala emsebenzini kwele Botswana.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga, ngiyabonga nkosi yami. Ngilomtshana wami lapha uMeli Fuyana, omtaka dadewethu oyilastibone ekuzalweni kubaba. Njengoba sisazi ilizwe lethu kuyilizwe lokuhlupheka, abantwana bagcwele isiganga izizwe zonke lezi ngenxa yesimo esibhekane laso kwelakithi eZimbabwe. Umntwana laye ubedinga impilo lapha eBotswana, shutu ubesebenza kwenye ikampani i-construction ukuthiwa i-Icon ilapha ise-Gaborone, but isehlakalo sayehlakala endaweni yasePikwe ukuthiwa i-Citron Farm, lapho kulinywa khona ama-orange. Shuthi bebesakha i-warehouse yokuthi bakuvunelwe ama-orange lapho. Ikho-ke umfana wasesiwa-ke about 9 meters away la phansi. Walimala kabuhlungu kakhulu okwenza ukuthi ispinal cord sakhe senqamuke. Selo almost 24 days manje elokhe elele lapha esibhedlela. Ikampani obeyisebenzela hayi abasabonakali sibili. They have delayed us ukuthi umntwana mhlambe simzamele imizamo ukuthi simse ekhaya. Lokho besithembisa lokho lalokhuyana. Isimo sakhona hayi sibucwayi. Ulimele umntwana akanyakazi lokunyakaza nje. Ngumuntu nje oleleyo kuphela nje empedeni. Kusisusizi kakhulu.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Sikhuluma nje njenge family sesazama mpela ukuthi sihlangane le family yonke labangane, savula lama group ukuthi sidinge uxhaso ezihlobeni lakubangane ukuthi mhlawumbe umfana engathola usizo, ngoba eqinisweni lapha eBotswana i-government hospital siyamreleaser ukuthi hayi akusekho okunye abangakwenza, sokumele ukuthi ethola isejari ukuthi a operate. So badinga imali engange 200,000 pula lapha kwele Botswana. So kuyinto enzima kakhulu njenge family lathi sidlalele emakhaya singekho into esiyenzayo. Kunzima impela kodwa siyazama khona ukuthi sikhiphe khona lokho esinakho lokho sicela ebantwini lathi ukuthi basincedise ukuze ukuthi mhlambe umfana athole usizo.
Selike lakhulumisana labe embassy eZimbabwe khona ngapho eBotswana.
Eqinisweni besingakakhulumisani nabo abe embassy ube usenza mhlawumbe besilokho sisalindile laba abantu abebesebenza khona obesebenza khona lokho besitshela amanga. Manje sasesibona ukuthi kumele siqale sigijime sizamele ukuthi umntwana athole usizo ngoba isikhathi bese sihambile. Kodwa ke yinto esisazoyenza ngemva kwalokho ukuthi umfana esefikile ekhaya, into esizoyenza leyo ukuthi siludinge usizo lwe-embassy ukuze ukuthi ikhampani ithathe i-responsibility.
Manje sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo?
Sikhuluma nje njenganamhlanje ngilapha nje eBotswana sesitholile olunye usizo ukuthi umfana aye ekhaya. Ngikhuluma njengamanje nje sefikile abe ambulance kuthiwa yi-S izomthatha umfana lapha eBotswana nemusa ekhaya ukuthi si at least umuntu wethu sibe simbona lathi noma izandla zimfitshane kodwa ithemba ukuthi umuntu wakho uma eseduzani lawo kuba lula kakhulu. Eqinisweni imali siyayidinga siyazidinga mpela le nhlanganiso mhlambe ezingasincedisa ngoba hayi eqinisweni imali yakhona hayi khona imbeqolo akukho lula empeleni enje ikakhulu ebantwini abebevele bezizamela kungela lutho kulusizi kakhulu umntwana omncane mpela ola 26 years ukuthi ezithole esekuleso simo.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli?
Hayi ngibonge Nkosi yami, ngibonge ukuba ukukhulumisana lami sikulesi simo esibhekane laso. Inkosi mayibusise.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Fuyana ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngoChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Abasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo umqeqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uBaltimore Brito uthi kumele kusetshenzwe katalala ukuze izithelo ezobuyiselwa kweZimbabwe emincintisweni lamanye amazwe omhlaba zibonakale. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UBrito utshele intethe lezindaba zemidlalo ukuba ukudlala lamanye amazwe sokungaba lithuba elihle lokuba abadlali bakule Zimbabwe bathole amadlelo aluhlaza.
Marketing players of Zimbabwe in the CAF.
Kulo mehluko omkhulu ukuthengisa abadlali abadlala kumncintiswano owezekwazi lase-Afrika nokuthengisa abadlali abadlala lapha ekhaya.
Ilizwe leZimbabwe livunyelwe ukuba libuyele liphatheke kunhlelo eziqoqwa inhlanganiso elawula ezenguqu emhlabeni jikelele e-Federation of International Football Association FIFA ngemva kokumiswa ukuba yingxenye yalinhlanganiso kusukela nyakenye ngoba uhulumende besethiswa umlando wokungenela ekuqhutshweni kwalomdlalo. Ngolwesine olwedluleyo ilizwe leZimbabwe libe ngelinye elifakwe engwaneni kuhlelwa ukuba amazwe awezekazi lase-Afrika azadlala njani kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwelemelika ngomnyaka ka-2026. Ilizwe leZimbabwe lifakwe kusiba sika-Group C ndawonye leBenin, iLesotho, iNigeria, iRwanda kanye leSouth Africa. Sikhangele impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasalaga Premier Soccer League. Iqembu leManchester Diamonds linqobele iCranbourne Bullets nge-1 kanyanga seGibo. Iqembu leFC Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga leYada ngaseMandava. Iqembu leNkezi Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga leSimbabwe ngaseBaobab. Iqembu leChicken linqotshwe ngiqhutshwe ngethuka nyanga le Dynamos ngase Papa Fields ukuthi iqembu leze Pisa Kariba libe ngijiki lobhanqa 0-0 lele Shesham ngasenyamunga ikanti iqembu le Cape United linqobe le Green Fuel ngethuka nyanga se Bata kusasa ngensonto iqembu lebulawayo Chiefs lizavakatshela ele Triangle ngase Gibbo njalo umqeqeqetshi weqembu leyamakhosi uJoseph Sibindi uthi amalungiselelo abo ahambe kuhle kakhulu
asingeke sihambe sithi sifuna ukuyadliwa lati sifuna ukuyabadla labo bafuna ukusidla so ozadlala kuhle nguye ozaphuma lempumelele kodwa sikhangelele umdlalo omuhle kakhulu
iqembu leHighlanders lona lilubhekise emandaba kuyadlala leHerentals njalo umdlali olihlohlele ngensonto edlulileyo uAndrew Mbeba uthi ukhangelele ukuba aqhubekele phambili esenza kuhle komunye umdlalo wakusasa iqembu leBlack Rhinos lizanqikilana lele Wange ngaseBata ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomqondisi Mdlongwa ohamba ngegama lokuthi Tholela Imnyama ocula umdumo kaMaskandi. Utholela Imnyama udabuka eKhezi kodwa ucula ekwele South Africa. Nanguke ixoxa lo ntongamile inkomo we Studio 7 ngedlalade lakhe Elisha.
Sanibona ekhaya lapho ngibuya khona ngibuya eKhezi konhlupho khona lapho ngibuya khona mina emculweni angisendikhambile lisiti lami lokuqala lesi album yami yokuqala ihloko sakhona sithi uhulumeni.
Utholakala njani umculo wakho kanti lalabo abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola ngapi?
Iyatholakala kuma Facebook naku YouTube seziyatholakala ingoma. Ngeni abafisa ukungithola bangithola lapho bangabhala Utholela Imnyama uDio Maskandi. Ngiyatholakala lapho. Ngitholakala ku 0784969741 0784969741 khona lapho ngitholakala khona. Then nakuma calls ngiyatholakala naku Facebook.
Abalandeli ubatshila waphamazwi.
Abalandeli bengicela isupport yenu, ngicela isupport yenu lingisupport kakhulu nami ukuthi ngiyenze umsebenzi ube muhle ngiphumelele emsebenzini then uqhubeke uye phambili. Ngigqugquzela nabanye abalamaphupha abo ukuthi befeze into zabo ziphumelele kulolu hambe silohambayo.
Don't tell me, tender. Tender, tender. Echo, echo. Prospect.
Ngilethe mbali ukholisile umculo kaTholele iminyama, mina ngiyukholisile ngempela. Kodwa ke isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba nasikubekele phambili ngalolu hlelo. Yekela sikhangeleke ebezikhokhela kwezindabeni zethu. Abe commission elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukuba nabagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.